Harley for a meeting. This meeting is to be a little meeting than mostly every time when we come together here, it's a meeting to for the healing of the sick.
Tinoona matira vanorwara uye vamwe vane zvavanoda panyama.
Ndizvo
zvatinowanzosimbisa izvozvo.
But tonight we have started this revival for the healing of the soul.
Asi manhero ano tatangisa rumutsiriro rwokupodzwa kwomwoyo mweya womunhu.
However, the Lord willing, Sunday morning at Sunday school,
zvisinei shatendera nomusi wesvondo mangwanani kusangana kwedu kwesvondo svondo mangwanani tichanamatira vanorwara nomusi wesvondo mangwanani kana ishe atendera.
Uye
vhiki ino manhero oga oga tinonzwa kumanikidzwa zvakanyanya kuparidza pamusoro pezvinhu zvisina magumo zvomwoyo. Zvino tinoziva kuti kana mutumbi wapodzwa zvinotifadza tose.
Because we know that it
nokuti zvinotiratidza kuti Mwari wedu anopodza vanorwara.
But that sick person, if they live
asi anorwara kana apodzwa anogona kurwarazve. Dzimwe nguva nechirwere chimwe chete izvi hazvirevi kuti pane chakaipa pakupodzwa. Chiremba anopa mushonga wamabayo chimwe mushure mamazuva maviri murwere anogona kufa namabayo mushure mokunge anzi apora. Chirwere chinodzokazve. Asi kana mwoyo wapona unenge wava noupenyu husingaperi mauri. Uye ndinotenda kuti tava pedyo nokuuya kwashe Jesu zvokutikonzera kuti tiite zvose zvatinokwanisa kuti tiunze mweya wose kumambo.
That we might
nokuunza umambo kuvanhu kuti tipodzwe mimweya yedu. Ndinotenda kuti mutumbi waJesu ndiwo mutumbi wandinoziva uri kurwara zvakanyanya. Zvichireva mutumbi waKristu pamweya panyika uri kurwarisa. Uye zvino hatisi kuda kutora nguva huru nemi manhero ano nokuti manhero okutanga tashaya nzvimbo yokugadzika shamwari dzedu dzinodikanwa. Tiri muurongwa hwokuvaka kereke itsva tabhenakeri huru panzvimbo ino kana kupi zvako kwatingatungamirirwe naShe, asi sokuziva kwedu ndepano. Zvino takaronga misangano kubva chitatu kusvikira svondo. Asi nesvondo tinenge tava pedyo nezororo yekrisimasi. Asi patinenge taudzwa naShe kuti timire, ndipo patichamira. Hatizivi kuti chii chichazoitika. Asi tinotenda kuti vanhu vari pano patabhenakeri nedzimwe kereke dzinofambidzana neino, dzinova imwe yadzo iyi tabhenakeri yeHoliness iri kuyutika inofudzwa nehama Graham Snelling, nokuNew Albany kunofudzwa nehama Juni Jackson, nevari pedyo nomugwagwa kunofudza hama Rado.
We and the sister churches of this tabernacle, we are trying to
namachechi anoyanana netabhenakeri ino tiri kuda kuunza vanhu vedu mukuyanana kuri nani naKristu. Ndicho chinangwa chedu. Nokudaro ndasarudza kuverenga nokudzidzisa kuusiku hwakati kuti huri kutevera. Usiku huno ndinoda kutaura nenyaya yokuti mweya mutsvene chii. Uye mangwana manheru ndinoda kuparidza pamusoro pokuti wakapuwirwei. Uye nechishanu manheru, uye kuna vanotora matepi, handidi kuti izvi zviiswe patepi manheru yechishanu. Ndinogamuchira sei mweya mutsvene, uye ndinoziva sei kana ndava nawo. Zvino tozoona kuti Ishe achatitungamirira sei pamugovera nesvondo. Uye svondo mangwanani mharidzo yokupodzwa neimwe mharidzo yevhangeri svondo manheru. Uye zvino tinoda kuti munhu wose azive kuti zvino ndinoziva kuti vari kutepa vavamo muimba iri seri zvino tinoda kutaura izvi
because in these meetings like this on the evangelistic type
nokuti mumisangano yakadai muparidzwa kweevhangeri tina vanhu vanobva mumasangano akasiyana siyana vakadzidziswa zvavowo zvinoenderana nokutenda kwavo mumwe nomumwe izvi hazvinei handina kumbokomerwa mhosva yokudyara nyonganiso pakati pehama kana ndichiparidza ndiri kumwe ndinongoparidza chokwadi chikuru chomumagwaro pane zvinotendwa nehama dzinotsigira misangano yangu asi patabernakero pano ndinoda kutaura pane zvatinotenda nokudaro kana usingazvinzwisisi ndingafara chaizvo ukanyora katsamba kana kapepa uchindibvunza mubvunzo wokuti sei tichitenda matendero awa uye ndingafara kuedza kutsanangura napose pandinogona munoziva kereke yoga yoga kana pasina dzidziso haisi kereke munofanira kuva nechimwe chinhu chamunotenda zvinangwa zvamunokurudzira
hazvinei
kuti munhu ari muboka ripi kana kuti ndowesangano ripi kana munhu iye akaberekwa nomweya wamwari ihama kana hatsvanzi yangu hazvinei ne tingasiyana mune zvimwe zvinhu samadokero kubva kumabvazuva asi tiri hama uye hapana chandingaita kusiya kubatsira hama iyoyo kuti ifambe zvakanaka iri pedyo shana kristu uye ndinotenda kuti mukristu chaiye anoita zvimwe chetezvo kwandiri zvino ndinokumbira tabernakero ino kuti hatisi kupinda mukuparidza uku kuti tingopedza nguva ndinoda kupinda umu ndinoda uye ndakakumbirai kuti mupise mazambuko ose ari shure kwenyu nokutendeuka chivi chose kuti tipinde apa nazvose zviri mumwoyo noupenyu hwedu tinofanira kuuya pano nechinangwa chimwe chokugadzirira mwoyo yedu kuuya kwashe uye tisinazve chimwe chinangwa uye sokutaura kwandaita ndichiti dzimwe nguva ndingadzidzisa kana kutaura zvakatisiyanei namatendero angaita mumwe nzira yavanotenda nayo handina kuuya kuzopesanisa ndauya tiri pano kugadzirira kuuya kwashe uye ndinofunga kuti boka diki iri tine hama dziri pano dzashanya dzandinoziva dzinobva kunzvimbo dzakasiyana tinofara kuva navo handikaadziki kuti mukati meungano muna vamwe anobva kunze kweguta maguta madiki ari pedyo uye tinomufaro kuva nemi uye tichikutendai kwazvo nokutida kwamunoita kuti muuye kuzonzwa zvinhu izvi mwari dai matakura kuenda kumba hama yangu nehadzvanzi upfumi hunokoshesa mwari hwaangadurura mumwoyo menyu ndiwo munamato wangu uye kutabhenakore ino diki munoziva kuti ndinotenda kuti ndiyo ine vamwe vavanhu vakanakisisa vari panyika vanouya kutabhenakore ino zvino handina kuti vanhu vakanakisisa vose ndati vamwe vavanhu vakanakisisa panyika pano vanouya kutabhenakere ino asi zuva nezuva kubva pano mumwe musangano kuenda pano mumwe ndinoona kutaira kwetabhenakere ino kutaira kukuru tinodikanwa kuzadzwa kana kuti kuzvipira uupenyu hwakaperera nokufamba pedyo namwari zvino ndakavimbisa kuva nemharidzo idzi tinofara kugamuchirai uye kuyanana nemi mushoko ramwari patinoridzidzisa nokuritsanangura zvino usiku utatu hwokutanga hatitori musoro wenyaya wokuparidza pauri asi mharidzo yokudzidzisa inobva mushoko ramwari
For I would not ask anyone to do anything.
Uye zvino handingakumbiri kuti munhu aite chinhu chandisingaiti ini pachangu.
And this week has been a complete.
Uye vhiki rino ranga riri karivhari chaiyo kwandiri.
I've been so close to
ndanga ndava pedyo sano nokupera simba ndiwo matauriro andingaita kusvikira ndava kutoda kusaziva zvandiri.
But I have completely surrendered every will and every
asi ndakazvipira zvakaperera kunashe pazvido zvose zvandiinazvo.
The other night at around
umwe usiku nguva dzadarika pakati pousiku ini nomudzimai wangu tapedza kugara kunamata nokutaura naishe chituru chiri pakati pedu mumba yapamberi takavhura mabhaibheri maviri takazvipira patsva kuna Mwari kumushumira zvakaperera kuti tizvipire kuda kwedu kwose nezvose nepfungwa yose inopesana uye kuti tishandire Ishe Jesu. Uye ndinoimba kuti ndiwo mafungire enyuwo kuti makaita zvinhu zvimwe chetewo. Zvino kana tauya pamwe chete usiku huno tauya panzvimbo tsvene pakati pavanhu vanga vachinamata nokutsanya nokugadzirisa zvavakatadza vachigadzirira kugamuchira chimwe chinhu kubva kuna Mwari. Ndinoziva kuti anouya aine nzara haadzokere aine nzara, asi Mwari anomupa chingwa choupenyu.
Now before we read from his sacred
zvino tisati taverenga kubva mubhuku rake dzvene ngatikotamisei misoro kwekanguva tinamati.
Lord, there has already been prayer offered.
Paiswa munamato kare panzvimbo ino usiku huno.
There has been the songs of Zion has been sung.
Pane nziyo dzeZioni dzaimbwa navana venyu.
Their hearts has been lifted up.
Mwoyo yavo yasimudzirwa.
And we have come here to consecrate ourselves to thee.
Zvino tauya pano kuzozvipira kwamuri nokunamatai kubva pakadzika pemwoyo yedu.
And we are calling this to your remembrance, Lord, that you said when you sat upon the mount and taught your disciples.
Zvino tinokurangaridza Ishe kuti makati makagara pagomo muchidzidzisa vadzidzi venyu. Vakaropafadzwa vane nzara nenyota yekururama nokuti vachagutswa. Makazvivimbisa Ishe. Tauya manherano nemwoyo yakazaruka. Tinouya tine nzara nenyota uye tinoziva kuti munochengeta vimbiso yenyu.
As we endeavor to open up these sacred pages,
tichiedza kuvhura magwaro matsveno omubhaibheri kuti tiverenge mariri,
may the Holy Spirit just
dai Mweya Mutsvene wazvitora kupa mwoyo womumwe nomumwe.
May that seed fall down into
uye dai mbeu iyi yadonhora mukutenda kwakadzika kwakakosha kunobudisa vimbiso yese yakaitwa neshoko. Tinzwei Ishe uye tisukei uye tiedzei. Zvino kana paine chimwe chine tsvina patiri Ishe, chivi chose chisina kureururwa uye chose chisina kunaka, chitaridzeiko zvino Ishe tinobva taenda kundochiita. Nokuti tinoona kuti tiri kurarama munguva yokuuya kwaShe Jesu. Uye tauya, Mwari Mutsvene, mumumvuri wokururama kwenyu usiku huno. Uye tiri kukumbira kuti tizvipire patsva nokucheneswa nokuzadzwa noMweya Mutsvene muupenyu hwedu.
Seeing the revival fires begin to dim.
Tichiona moto worumutsiriro uchitanga kudzima, ngatikuchidzirei nehuni dzeshoko kuti dzivese moto mutsva mwoyo yedu igozara neshungu. Tichenesei Ishe neshoko renyu rinokosha neropa renyu uye nenyasha dzenyu tademba. uye kutendwa nokurumbidzwa kwose zvigova zvenyu. Bvisai kufanira kufungira kwose pamwoyo yedu. Tichenesei, o Ishe.
Give us pure hearts and clean hands and clean minds.
Tipei mwoyo yakachena namaoko akachena nepfungwa dzakachena kuti tiuye munzvimbo yenyu usiku hoga hoga tichifara takazadzwa nomweya wenyu.
We ask this in Jesus' name.
Tinozvikumbira muzita raJesu nokuda kwake.
Amen.
Amen.
I wish to.
Ndinoda kuverenga shoko iko zvino. Uye zvino ndinokumbirai kuti muuye namabhaibheri enyu nepenzera namapepa okunyorera magwaro.
You so desire so. It would be very fine.
Zvingava zvakanaka kwazvo. Uye zvino muchivhura pachitsauko 7 chebhuku yamabasa patichatanga napo. Kupindura mubvunzo kana kutanga nokupindura mubvunzo mweya mutsvene chii?
There is nothing that will defeat Satan.
Hapana chinhu chinokwanisa kukunda Satan. Hapana kumbova nechinhu panyika chakakwanisa kukunda Satan. Seshoko ramari.
Jesus used it in his great battle.
Jesu akarishandisa muhondo yake huru akati kwakanyorwa. Uye mangwana nano pandanga ndakateerera mazuva mashoma apfuura ndakateerera panepfenyuro yaiti zvisikwa zvakangobva mumadota akaungana pamwe chete nomunyu wephosphate neimwe mishonga yomunyika uye kuti kudziya kwezuva kwakasika upenyu kukatangisa upenyu. Zvinosekesa sei iko kupisa kwezuva kuchiuraya chipi zvacho chino upenyu? Isa chinhu panze pazuva rinochiuraya pakarepo. Uye hakuna chinhu chakadaro, asi ndiSatani aiedza kundiudza izvozvo. Uye mushure mokunge ndaendesa mwana wangu Rabheka kuchikoro mangwanani ano, ndava kudzoka. Ndakavhura redhiyo zvakare, ndakafunga kuti ndinganzwa zvinhu zviya zvakare, ndikaidzima. Zvino ndichifamba munzira, Satani ati kwandiri, ati, unoziva here kuti munhu wamunoti Jesu akanga angoriwo munhu savamwe venguva yake, vana Billy Graham kana Oral Roberts? Akanga angoriwo munhu akatanga kuunganirwa navanhu vashoma vachiti munhu anokosha. Zvino kwapera nguva akazova munhu ane mbiri akavaka kamari kwavari. Zvino zvakazopararira nyika yose kubvira paakafa ndizvozvo chete. Ipapo ndakafunga kuti uri munyepi yakadii. Uye ndakakona ndava kuyambuka mugwagwa unonzi Graham. Ndikati, Satan, iwe uri kutaura kupfungwa dzangu. Ndinoda kukubvunza zvinhu zvishoma. Ndiani akanzi navaprofita vechihebheru aizouya? Ko Mesiasi muzodziwa ndiani? Chii chaiva pavarume ava vakafanomuona vakataura nezveupenyu hwake zvuru zvamakore iye asati avapo? Ndiani akataura maitikire azvo pasina kupotsa? Uye paakauya vakati akaverengwa pamwe chete nevakaipa naiye akanzarwo. Akakuvadzirwa kudarika kwedu zvikadaro. Akavigwa navapfumi, asi aizomuka zuva retatu akaita saizvozvo. Zvino akavimbisa mweya mutsvene, ini ndinawo. Saka ibva zvako waenda kure nenyaya iyi, nokuti zvakanyorwa mushoko, uye shoko rimwe nerimwe nderechokwadi. Akabva aenda. Mupe shoko, ndiro rinomukunda. Haakwanisi kumirisana neshoko nokuti rakafemerwa. Ngatitange kuverenga usiku huno chitsauko 7 chebhuku ramabasa. Muprisita mukuru akati, zvinhu izvi ndizvo here? Iye akati, varume, hama namadzibaba, inzwai. Mwari wokubwinya wakazviratidza kuna baba vedu Abraham vachiri Mesopotamia vasati vagara Haran. Akati kwavari, ibva munyika yako napahama dzako uende kunyika yandichakuratidza. Ipapo akabuda munyika yawo karidia akagara Haran.
And from thence, when
kubva ipapo zvino baba vake vakati vafa, Mwari akamutamisa ipapo kunyika ino yamugere zvino.
And he gave him non-inheritance in it.
Asi haana kumupa nhaka imomo, kunyamwe paangatsika norutsoka rwake.
Yet he promised that he
asi akamupikira kuti achamupa nyika iyo iwe nhaka yake nevana vake vaizomutevera asati yatongowa nomwana.
God spake on this wise, that his seed should sojourn.
Mwari akataura achiti vana vake vachava vatorwa kunyika yavamwe, vachavaita varanda nokuvaonesa nhamo makore ana mazana mana. Rudzi rwavachava varanda varwo ndicharutonga, ndizvo zvinoreva Mwari. Zvino shure kwaizvozvo vachabuda vachandishumira panzvimbo
iyi.
Akamupa sungano yedzingiso. No, Abraham akabereka Isaka akamudzingisa nezuva rorusere. Isaka akabereka Jakobho, naJakobho akabereka madzibaba negumi navaviri.
Upon this place we wish to approach the subject which I think is the outstanding.
Kubva pataverenga tinoda kutaura nezvenyaya iyi yandinofunga kuti inyaya huru yanhasi yokuti Mweya Mutsvene chii.
What is it?
Chii?
And now the reason I have taken these subject in line like this.
Uye zvino chikonzero ndatora mharidzo idzi dzichiteverana seizvi nokuti haukwanisi kuuya kuzogamuchira Mweya Mutsvene kana usingazive kuti chii.
And you cannot receive it.
Uye haukwanisi kugamuchira kana uchiziva kuti chii kunze kwokunge uchitenda kuti wakaupiwa uye ndowako.
And then you cannot know.
Zvino haukwanisi kuziva kuti unawo here kana kwete kunze kwokuziva zvibereko zvaunounza.
So if you know what it is and who it's to,
zvino kana uchiziva kuti chii uye kuti ndowani nokuti unoitei kana wauya, uchaziva kuti wawanei kana wauwana. Waona?
That just would settle it.
Zvinobva zvangopera.
Just like I was talking to our brother.
Sokutaura kwandaita nehama yedu Jeffries nhasi. Uye iwo vati, ndanga ndichida kuuya usiku huno asi ndichauya usiku hwamangwana. Vanga vasingazivi kuti musangano uri kuteitwa nokuti hatina kuzivisa vanhu kunze kwava pano. Vamwe vehama Leo navamwe vakanyorera dzimwe shamwari dzedu vakavazivisa vanogara kunze kweguta.
Well, because we didn't have.
Nokuti hatina nzvimbo inokwana.
Now, I said, Brother Jeffries.
Zvino ndakati hama Jeffries, kana mukandituma kundovhura rimwe ramatangenyu reoiri pasina chandinoziva, dzimwe nguva ndingazoriputisa. Ndingangopinza kii isiri iyo kana kumutsa injini isiri iyo. Ndinofanira kuziva kuti zvinoitwa sei ndisati ndazviita. Ndizvo zvimwe chetezvo nokugashira Mweya Mutsvene. Unofanira kuziva kuti chii chauri kuvinga nokuti unochigamuchira sei uye kuti chii. Zvino chokutanga, Mweya Mutsvene wakavimbiswa. Tingatora vhiki gumi tikangobata mupendero wenyaya iyi, Mweya Mutsvene chii. Asi chokutanga ndinoda kungoparidza zvakakwana zvokupa mamiriro enyaya manheru oga oga, ndozoona manheru acho anotevera kuti pane mubvunzo here. Ndivanaani muno vasati vagamuchira Mweya Mutsvene, vasati vababatwa noMweya Mutsvene? Simudzai maoko. Unoziva hausati, tarirai muone maoko.
Now, I want to talk on it as a
zvino ndinoda kutaura nezvawo kuti Mweya Mutsvene chiratidzo, nokuti chiratidzo.
We realize that all promises is given to us by Abraham.
Tinoziva kuti vimbiso dzose dzakapiwa kwatiri na Abraham, akanga ari baba vevimbiso.
Because God gave the promise to Abraham.
Nokuti Mwari akapa vimbiso kuna Abraham nembeu yake yaizotevera.
The promise was made to Abraham and to his.
Vimbiso yakapiwa kuna Abraham nembeu yake.
And this sign is to a covenant.
Uye chiratidzo ichi ndechavanhu vesungano.
Now there is a vast difference between just a Christian
zino pano mutsauko mukuru pakati pomukristo zvake nomukristo akazadzwa nomweya mutsvene uye zvino chaziona mumagwaro uye toratidza chaipo pazviri mumagwaro.
The first place there is a Christian professed to be a Christian.
Chokutanga pane mukristo anozviita mukristo.
But if this Christian has not yet been filled with the Holy Ghost,
asi kana mukristo yasati azadzwa nomweya mutsvene achiri munzira yokuva mukristo.
He is professed to believe it.
Akapupura kuti anokutenda. Ari kushingaira kuti asvike pauri. Asi Mwari hasati amupa mweya uyu womweya mutsvene. Hasati asvika pachinangwa ichi naMwari uye Mwari hasati asvigamuchira.
Because that God made a covenant with Abraham after he had called Abraham.
Nokuti Mwari akaita sungano naAbraham mashure mekunge amudana unova mufananidzo wokudana kwomutendi nhasi.
He called Abraham, and Abraham moved out of his country and went into a strange land.
Akadana Abraham. Abraham akabuda munyika yake akaenda kunyika yavatorwa kundogara pakati pavo.
And that was the
uyu waiva mufananidzo waMwari achidana munhu kuti asiye utsinye hwake achitendeuka zvivi zvake.
He turns then from the crowd that he was in to live in a new crowd.
Anotendeuka kubva muboka raanga ari kundorarama muboka idzva pakati pavanhu vatsva. Zvino mumashure mekunge Mwari aona kuti Abraham akatendeka kuvimbiso yaakanga amupa kuti aizova nomwana uye nokuda kwomwana uyu nyika yose yaizoropafadzwa. Zvino mumashure mekunge Mwari aona kuti Abraham akatendeka kuvimbiso yaakanga amupa kuti aizova nomwana uye nokuda kwomwana uyu nyika yose yaizoropafadzwa.
God confirmed his faith by giving him a sign.
Mwari akasimbisa kutenda kwake nokumupa chiratidzo. Chiratidzo ichi kwaiva kudzingiswa.
And circumcision is
uye kudzingiswa wakanga uri mufananidzo womweya mutsvene.
Just the very next verses of
ndima dzinotevera muchitsauko chatabva kuverenga kana muchida kudzinyora. Zvino Stefano akati mundima 51,
ye stiff-necks, uncircumcised,
imi vemutsipa mukukutu musina kudzingiswa pamwoyo nenzeve, munogara muchidzivisa mweya mutsvene samadzibaba enyu, ndizvo zvamunoitawo. Kudzingiswa mufananidzo womweya mutsvene. Zvino Mwari akapa Abraham chiratidzo chokudzingiswa mumashure mukugamuchira Mwari pavimbiso yake nokuenda kunyika yavatorwa. Maona.
It was a
chaiva chiratidzo.
And all his children.
Uye vana vake vose nembeu yake yakatevera vaifanira kuva nechiratidzo ichi panhengo dzavo dzomuviri nokuti ndizvo zvaiva patsanura.
It was to separate them from all other people.
Chiratidzo ichi chokudzingiswa chakanga chiri chokuva patsanura pavanhu vose.
And that's what God used.
Ndizvo zvinoshandiswa naMwari nhasi.
It's the sign of circumcision of the heart. The Holy Spirit that makes God's
chiratidzo chokudzingiswa kwomwoyo. Mweya mutsvene unoita kuti chechi yaMwari ive yakatsaurwa kubva pane dzimwe tsika zvitendwa nemadenomination.
They're in all kinds of denominations.
Pane madenomination akasiyana-siyana. Asi ivo vanhu vakatsaurwa.
You let me talk.
Ega nditaure nomunhu kwamaminitsi maviri ndinogona kukuudza kuti akagashira mweya mutsvene here kana kuti kwete kana newewo unogona. Unopatsanura.
It's a mark, it's a sign.
Mucherechedzo, chiratidzo.
And the Holy Spirit is
mweya mutsvene, chiratidzo.
And it's any child that refused circumcision in the Old Testament, which was
mwana wose airamba kudzingiswa mutestamende yekare uyo waiva mumvuri womweya mutsvene aibviswa pakati pevamwe. Akanga asingayanani navamwe vose muungano kana aramba kudzingiswa. Zvinofananidza nanhasi munhu anoramba kugashira kupabatidzwa nomweya mutsvene haagoni kuyanana naavo vanomweya mutsvene.
You just can't do it.
Azvibviri kuzviita.
You have to be a nature.
Unofanira kuva nohunhu hwacho. kufanana mai vangu vaisiti shiri dzetsika imwe dzinofambidzana ndicho chirevo chekare asi ndechechokwadi hauwani njiva namakunguo zvichifambidzana zvokudya zvazvo zvakasiyana tsika dzazvo dzakasiyana nezvido zvadzo zvakasiyanawo ndizvo zvakaita nyika nomukristu kana wadzingiswa nomweya mutsvene zvinoreva kubviswa mabasa enyama kudzingiswa kwainge itwa kumurume asi kana mukadzi akaroorwa nomurume anova chidimbu chake iye aidzingiswa pamwe chete naye munorangarira muna Timotiyo pazvinonzi zvisinei hazvo achaponeswa mukubereka vana kana akarambira mukutenda noutsvene nokudzikama kwose zvino kudzingiswa munoziva apo Sara akaseka mutende zvakataurwa nomutumwa asingazivi kuti aiva ani muenzi mudzimai wako Sara ari kupi akazviziva sei kuti aiva nomukadzi sajesu akati sezvo zvakanga zvakaita mumazuva aroti ndizvo zvachaita pakuuya kwomwanakomana womunhu rangarirai zviratidzo izvi hazvina kuitwa kusodhoma negomora munyika pakati pavanhu vezvinamato asi zvaiva kuvasanangurwa vakadanwa uye abrahamu akanga adanwa inzwi rokuti chechi rinoreva vakadanwa vakapatsanurwa saabrahamu akazvipatsanura uye akanga akadzingiswa zvino Sara paakaseka zvakataurwa nomutumwa mwari angadai akamuuraya pakarepo asi haaizoranga Sara zvikasatambudzawo Abrahamu nokuti vakanga vari mumwe akanga ari chidimbu chake hamuchisiri vaviri asi mumwe zvino kudzingiswa mweya mutsvene nhasi unodzingisa mwoyo uye chiratidzo chatakapiwa rimwe zuva mumwe munhu akati ndiri kuzvidzokorera kwete kuti museke asi nokuti ichokwadi asi zvinoita seje sezvandinozitaura kazhinji kuti ina haisi nzvimbo yokusekesana asi kwaiva nomujerimani kumavirira kwatakanga tiri akagamuchira mweya mutsvene aifamba munzira achiti fambe fambe osumudza maoko nokutaura nendimi omhanya ouruka achidanidzira akanga ari pabasa zvaaidaro mukuru webasa akamuti wanga uri ndinoda nzvimbo idzodzo dzawanga uri akati unofanira kunge wanga uri kuboka riya ramanati akati saka unofunga kuti manat akati homu ndizvo zvavari akati zvakanaka ishe ngaarumbidzwe nokuda kwamanat zvino akati unoziva kuti chii manat ane basa guru akati someenzaniso pamotokari bvisa manat ose pairi hausari uine chunhu asi dembe zvino zvingava ndizvo ano mutsauko chaizvo kana mweya mutsvene wauya pauri kusvikira mafungiro enyika ino haazokudi uye vanopikisana newe zvakare havazodi kuva nechokuita newe zvachose waberekwa kubva kune imwe nyika uri muenzi kakapetwa kagumi kudarika zvaungava kana uri mumasango ano mutsauko kana mweya mutsvene wauya pauri uye chiratidzo mucherechedzo pakati pavanhu zvino ungati zvina hama Branham chiratidzo ichi chokudzingiswa chakapiwa Abrahamu ichokwadi nokumbeu yake hongu zvakanaka zinotiazarura kuagalatia chitsauko 3 ndima 29 tione kuti zvinorevei kwatiri. Vagalatia 3 ndima 29 apa tinoona kuti kudzingiswa uku kunoitwa kunouya sei kumahedheni. Kana tiri mahedheni, isi tiri mahedheni pakuberekwa kwedu. Zvino kutanga ndiroda kuverenga ndima 16. Zvino izvo zvipikirwa zvakarehwa kuna Abrahamu nokumwana wake. Abraham nomwana wake haareva achiti kuvana vako, kwete mbeu yose yose kuti o ndiri mbeu ya Abrahama o, kumwana wa Abrahamu, kuvana sevanenge vari vazhinji asi sevanenge ari mumwe. Vano uye kumwana wako uyu ndiye Kristu. Kristu aiva mbeu ya Abrahama. Munozvitenda here? Zvakanaka, zvino ngatiende kundima 28 ne29. Hakuchina mujudha kana mugiriki, hakuchina wakasungwa kana wakasununguka, hakuchina murume kana mukadzi, nokuti isu tose tiri vamwe muna Kristu Jesu.
And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed.
Uye kana muri vaKristo, muri vana vaAbraham, vadyi venhaka sezvamakapikirwa.
How do we take on
Abraham's seed? Tinova Abraham sei?
By being in Christ. Then we are.
Nokuva muna Kristo, tobva tava mbeu yaAbraham.
And what was the seed of Abraham?
Zvino chii chakanga chiri mbeu yaAbraham? Sezvatingaona kuaroma nedzimwe nzvimbo dzakasiyana.
Abraham never received the promise.
Abraham haana kumbogamuchira vimbiso adzingiswa.
To show that circumcision was just a type.
Kuratidza kuti kudzingiswa waingova mufananidzo, agamuchira vimbiso asati adzingiswa.
And it was a type of.
Uyu wakanga uri mufananidzo wokuti kutenda kwake kwakagamuchirwa kwaakanga anako asati adzingiswa.
Now, when we are in Christ, we become.
Zvino kana tiri muna Kristu, tinova mbeu yaAbrahamu uye tiri vadyi venhaka pamwe naKristu. Nokudaro hazvinei kuti uri ani, muJudha kana muhedheni. Uye mbeu yaAbrahamu inokutenda kwaAbrahamu. Vanotora Mwari pashoko rake.
Regardless of how ridiculous it seems.
Zvisinei kuti rinotaridzika sei. Uye kuti unozvibata sei kana kuti rinokuitisa zvipi, iwe tora Mwari pashoko rake usina basa nechimwe chinhu. Abrahama ava namakore 95 naSara ava namakore 65 vakatora Mwari pashoko rake vakaona zvose zvaipesana naro sezvisipo. Unofunga kuti vanachiremba vaifungei namazuva iwayo? Unofunga kuti vanhu vakafungei pavaiona mutana namakore 95 achirumbidza Mwari kuti achava nomwana, nomukadzi wake aiva namakore 65 akanga adarika makore 25 kuguma kubereka? Asi munoona zvinoita kuti uzvibate zvisinganzwisisiki kutenda kwaAbrahamu. Uye kana wadzingiswa nomweya mutsvene unoita zvimwe chetezvo kwauri, unokuitisa zvinhu zvawasingafungi kuti ungaita.
It makes you take God's promise.
Unoita kuti utore vimbiso yaMwari nokutenda muna Mwari.
Now, it's also besides a promise and a sign.
Zvino pamusoro pokuva vimbiso nechiratidzo, chisimbisowo zvakare.
Now, if you will go with me unto.
Zvino ukavhura neni kuna vaRoma.
First, I want you to go with me to Ephesians 4:30.
Kutanga ndinoda kuti muvhure neni kuvaEfeso 4:30 ngativerenge kweminiti.
Vaefeso
4:30 inoti, zvino makanzwa vanhu vakawanda vachitaura zvinhu zvakasiyana-siyana sezvisimbiso. Kana ukaenda muchechi une chisimbiso chechechi. Vamwe vanoti kutengeta rimwe zuva resabata ndicho chisimbiso chaMwari. Vamwe vachiti tikava nhengo yerimwe denomination tinosimbiswa muumambo hwaMwari.
Zvino
Bhaibheri rinoti shoko romunhu wose ngarive renhema, raMwari rive chokwadi. Vaefeso 4:30 inoti,
And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are
regai kuchemeza mweya mutsvene wa Mwari wamaka isirwa chisimbiso maari kusvikira pazuva rokudzikinurwa ndichatiomesei zvishoma pane izvi kunyatsozvitaura zvinoime hama dzomurayiro imbonyararai zvishoma maona.
Did you notice how long that seal lasts?
Munoziva here kuti chisimbiso chinogara nguva yakadii?
Not to the next revival.
Kwete kusvikira paitwa rumutsiriro kana kusvikira paine chakanganisika. Kusvikira zuva rokudzikinurwa ndiko kureba kwenguva yaunosimbiswa.
Until the day of your redemption.
Kusvikira zuva rokudzikinurwa apo unodzikinurwa kuti undova naMwari ndiko kureba kwenguva yaunosimbiswa noMweya Mutsvene. Kwete kubva parumutsiriro kuenda kuno rumwe asi kubva kusingaperi kusvikira kusingaperi wakasimbiswa noMweya Mutsvene. Ndizvo zviri Mweya Mutsvene, chisimbiso chaMwari kuti awana wawana nyasha pamberi pake uye anokuda anokutenda aisa chisimbiso chake pauri. Chisimbiso chii? Ndiani anoziva?
Designates or means a finished work.
Chisimbiso chinoratidza kana kureva basa rapedzwa. Amen.
God has saved.
Mwari akakuponesa, akakuchenesa, akakugezesa, akuwanira nyasha uye akusimbisa apedza.
You're his product until the day.
Uri mudziyo wake kusvikira zuva rokudzikinurwa kwako. Chisimbiso ibasa rapedzwa.
What is the Holy Ghost? It's a sign.
Mweya Mutsvene chii? Chiratidzo. Chazvitaura panguva inotevera mune imwe mharidzo. Chiratidzo chakataurwa naPauro ndimi dzaiva chiratidzo kuvatendi kana kuti vasingatendi. Ndinoona asi apa Mweya Mutsvene chiratidzo ndinoreva uye Mweya Mutsvene chisimbiso. Chiratidzo chakapiwa naMwari kuvana vake vakasanangurwa. Kuchiramba kubviswa pakati pavanhu.
And to receive it is to be finished with the world and all the things of the world.
Hallelujah.
And to be a product.
Kuchigamuchira kusiyana nezvinhu zvose zvenyika uye kuva munhu akaiswa chisimbiso naMwari chokugutsikana newe.
I used to work on the railroad. Ndaisishanda
kumugwagwa wenjanji naHarry Waterbury uye taienda kundoisa zvinhu mumotokari.
My brother Da.
Munina wangu Doka akamira uko anobetsera kuisa zvinhu mumota. Kana motokari ichiiswa zvinhu, inspekta anoongorora mukati mayo kana akawana chimwe chisina kunyatsogara, chingangodonha kana kupwanyika, kana chimwe chingaita kuti chiparare, haaipasisi motokari
iyi.
Kusvikira yanyatsozara zvakanaka, kusvikira yanyatsozara nokunyatsorongeka, kuti kuzunguzwa kwayo pakufamba kurege kukanganisa zviri mukati. Ndicho chikonzero tisingasimbiswi nguva dzakawanda, takaregedzeka pazvinhu. Kana inspekta akatarira upenyu hwako kuti aone kuti hapana kuregedzeka here pazvinhu.
Little loose about your prayer life. Little loose about that temper.
Kuregedzeka muupenyu wokunamata. Kuregedzeka pahasha. Kuregedzeka pamuromo uchireva vamwe. Haasimbisi motokari iyi.
Some dirty habits. Some vile things.
Sikatune tsvina. Zvinhu zvakaipa. Pfungwa dzakasviba. Haakwanisi kusimbisa motokari iyi.
But when he's found everything in his place.
Asi kana awana zvose zviri munzvimbo yazvo, inspekta anoisimbisa. Pashaiko ani nani angavhura chisimbiso ichi kusvikira motokari yasvika kumagumo orwendo rwayo? Ndizvo zvazviri. Usabata vazodziwa vangu. Usaitira vaprofita vangu zvakaipa.
For I say unto you, it'd be better for you that a millstone was hanged at your neck and you were drowned in the depths of the sea than even to try to.
Ndiri ndiroti kwauri zviri nane kuti dombo risungirirwe mutsipa wako wonyudzwa pasi pegungwa panokuedza kugumbura kana kukanganisa zvishoma mumwe waaduku ava akasimbiswa. Unoona zvazvinoreva? Izvo zviri Mweya Mutsvene. Ndiko kupupurirwa kwako, kuchengetedzwa kwako. Chapupu chako. Chisimbiso chako.
It's your sign.
chiratidzo chako wakananga kudenga handina mhosva kuti diabolos anoti kudii ndakananga kudenga sei akandisimbisa akazvipa kwandiri akandisimbisa muumambo hwake uye ndakananga kuwinya mhepo ngadzivhuvhute regai satani aite zvaanoda mwari akandisimbisa kusvikira zuva rokudzikinurwa kwangu amen izvi ndizvo zvinonzi mweya mutsvene
oh
unofanira kuuda handikwanisi kuenderera mberi kana ndisinawo zvakawanda zvingataurwa pa asi ndine chokwadi kuti munoziva zvandiri kutaura zvino zvakare ngatizarure kuna John 14 kwekanguva ndinoda shoko ndere chokwadi zvino mweya wamwari mweya mutsvene mweya mutsvene chii
it is the spirit of Christ in you
mweya wakristu mauri notisati taverenga ndinoda kumbotaura mashoko mashoma okutsinyira apa mweya mutsvene chii chisimbiso mweya mutsvene chii isungano mweya mutsvene chii chiratidzo zvino mweya mutsvene chii mweya wajesu kristu uri mauri kwechinguvana jesu akati nyika haizondioni zvakare asi imi muchandiona nokuti ndichange ndiinemi ndiri mamuri kusvikira kumagumo enyika mweya wakristu muteti yake kuzoitei akazviitirei izvi ndezvimwe zvishoma zvenyaya yamangwana manheru asi akazviitirei chii chakaitwa nomweya mutsvene chii chawakawira wakawira chii mauri wakauya kuzoitei mandiri kuenderera mberi namabasa amwari ndinoita izvo zvinofadza baba vangu handina kuuya kuzoita kuda kwangu asi kwababa vakandituma uye nababa vakandituma vaneni uye sababa vangu vakandituma ndinokutumaiwo oh vedu baba vakamutuma vakaenda vari maari baba vakatuma jesu vakauya maari vakashanda nomaari uye jesu anokutuma anoenda newe uye ari mauri zvino kana mweya wairarama muna jesu kristu wakamuita kuti aite zvaakaita uchanzwisisa kuti unoita sei kana wauya mauri nokuti upenyu ihwohwu haushanduki unofamba kubva pamutumbi uyu kuenda pano mumwe asi haushanduki unhu hwawo nokuti ndimwari zvino muna John 14 ngativerenge ishoma tichitanga pandima 10 hautende here kuti ndiri muna baba nababa vari mandiri mabasa mashoko andinoreva kwamuri handiarevi pachangu asi baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa aya zvifunge zvino nditendei kuti ndiri muna baba nababa vari mandiri kana kusi kudaro nditendei nokuda kwamabasa amene zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri unotenda kwandiri mabasa andinoita iye uchaita zvakare makuru pana awa uchaaita nokuti ndinoenda kuna baba vangu unozoona here ona kuti akataura sei apa titarira uone kuti zvinonzi kudii ndichangotiverengei pamberi zvishoma tichaverenga kusvika pandima 20 chinhu chipi nechipi chamunokumbira regai ndimboona ndanga ndine hongu zvakanaka chinhu chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu ndichachiita kuti baba vakudzwe mumwanakomana kana mukakumbira chipi nechipi kwandiri muzita rangu ndichachiita kana muchindida ndichachengeta murayiro wangu neni ndichakumbira baba zvinochiona vachakupai mumwe munyaradzi kuti agare nemi nokusingaperi iye mweya wazvokwadi nyika haigoni kumugamuchira nokuti haimuoni kana kumuziva Asi imi munomuziva nokuti unogara nemi uchava mukati menyu.
Zino
mweya uyu ndiani? Mweya mutsvene chii?
It's Christ in you.
Mauri.
The Comforter. That's all.
Nyaradzi. Ndiwo mweya mutsvene.
And when the Comforter has come, he will do the
Zvino kana munyaradzi auya, achaita zvinhu zvimwe chetezvo zvandakaita apo munyaradzi aiva mandiri. Ndichakumbira Baba vagokupai munyaradzi uyu. Munoziva munyaradzi? Nyika haimuzivi, haipfi yakamuziva. Asi imi munomuziva nokuti anogara nemi zvino, Jesu achitaura. Asi achava mamuri.
There you are. That's the Comforter.
Hallelujah.
Achava mamuri.
I will not leave you comfortless.
Handikusiyei muri nherera. Ndinouya kwamuri.
Handingaku.
Zvino ndiye munyaradzi Kristu. Ndiwo mweya mutsvene. Ndi Kristu.
Yet a little while, and the world seeth me no more.
Kuchine nguva duki, nyika haichazondione asi imi muchandiona. Nokuti ini ndinorarama, nemiwo muchararama. Oh, tingataura tikataura, asi kuti uzive. Kuti iye chii, chisimbiso, chiratidzo, munyaradzi. Ona zvose zvaari, mbeu yaAbrahama ndiye inogara nhaka yawo. Zvino ngationewo kuti munyaradzi ungava zvechii.
Let's go to 1 John.
Ngativhurei kuna John 16:7. Tione kuti haasi murevereriwo here. Unoziva kuti murevereri chii? Kuita murevereri.
We have an advocate, we know that.
Tino murevereri, tinozviziva.
1 John, the 16th chapter.
Johani wokutanga chitsauko 16. Oh, imbomirai kwekanguva, ndinourombo. John, ndiyo, 16:7. Ndino urombo, chokwadi ndino urombo kuti ndadaro. Ndaverenga zvisizvo. Ndiripa 16:7.
Nevertheless, I tell you,
asi ndinokuudzai chokwadi, kana ndichiti zviri nane kwamuri kuti ndiende. Nokuti kana ndikasaenda munyaradzi haangauyi kwamuri.
But if I depart, I will send him to you.
Asi kana ndikaenda, ndinomutumira kwamuri.
And when he has come, he will repent of sin, of sin because they believe not on me. Of judgment because of
the
prince.
Zvino murevereri anowanikwa muna Johani yokutanga 2:12.
Now let's read that just a minute. 1 John 2:12.
Zvino ngativerenge izvozvo kwekanguva. Johani yokutanga 2:12. Ndakanganisa Johani yokutanga 1 na 2. Izvozvo ndakazvinyora Johani yokutanga 1 kusvika pa 2.
My little children,
vana vangu vaduku, ndinokunyorerai zvinhu izvi kuti murege kutadza.
And if any man sin, we have an advocate.
Kana munhu achitadza, tinomurevereri kuna Baba, iye Jesu Kristu wakarurama.
Who is the advocate? Jesus Christ, the righteous.
Iye anomurevereri, Jesu Kristu wakarurama.
And he is the propitiation for our sins. And not for ours only,
ndiye mudzikinuri wezvivi zvedu, haasi wezvivi zvedu bedzi, asi wezvivi zvenyika yosewo. Mweya mutsvene chii? Murevereri. Chii chinonzi murevereri? Anoitei kuti ave murevereri? Ane tsitsi? Anomira panzvimbo yako? Anoita zvinhu zvausingakwanisi? Ndiye mudzikinuri wezvivi zvako? Ndiye kururama kwako? Ndiye kupodzwa kwako? Ndiwo upenyu hwako? Ndiye kumuka kwako? Ndiwo zvose zvawakagadzirirwa naMwari? Ndiye murevereri. Tinokwanisa kutaura zvakawanda nenyaya iyi tichinyatsozvidudzira. Kuti unotireverera pakusaziva kwedu. Dzimwe nguva kana tine mweya mutsvene tinopinda mune zvimwe zvinhu nokusaziva. Asi mweya mutsvene uripo kutimiririra. Murevereri wedu anomira, ndiye gweta redu. Anomira achitireverera.
We don't plead for ourselves because
hatizvireverei pachedu nokuti mweya mutsvene uri matiri unotireverera.
The Holy Spirit given utterance.
Mweya mutsvene unotaura dzimwe nguva namanzwi ausinganzwisisi uye anotireverera ndizvo zviri mweya mutsvene kana ndikapinda mune chimwe chinhu ndinoita somwana mudiki unofamba somwana mudiki isi tiri kufamba munyika yerima yakazara nevavengi yakazara nezvivi yakazara nemiteyo yakazara nazvose ungadawo ndinotya kurarama upenyu hwechikristu ini ndinotya kuita izvi ndinotya kuizoita izvo usatya tinomurevereri anomira nesu ari matiri uye anotireverera mweya mutsvene nguva nenguva nguva nenguva murevereri wedu nguva yose ndiye murevereri wedu tinotenda sei mwari nazvo chisimbiso chiratidzo mweya woupenyu mwari wokudenga munyaradzi upenyu murevereri iye chii vedu tingataura kwamaawa namaawa neyaa iyi pano tava kumboshandura nyaya kweka nguva zvino tichabvunza zvino vimbiso yatakapiwa pamazuva okupedzisira murevereri uyu chisimbiso vimbiso zvose zvataura nezvazvo usiku huno nezvimwe zvakapetwa zviuru gumi zvingawedzerwa yakaitwa vimbiso kwatiri yamazuva okupedzisira vanga vasina vimbiso iyi munguva iyoyo vaingova nechisimbiso panyama somucherechedzo nechiratidzo vachitenda kuti zviri kuuya uye vaifamba mumumvuri womurayiro kunova kudzingiswa panyama nhasi hatifambi nomumvuri womurayiro tinofamba nesimba rokumuka tinofamba nesimba romweya anova chisimbiso chedu chechokwadi murevereri wedu wechokwadi munyaradzi wedu wechokwadi chiratidzo chedu chechokwadi chokuti takaberekwa kubva kumusoro vanhu vanokosha vanokatyamadza vanoita zvisinganzwisisiki vachitora mwari pashoko rake vachiti zvimwe zvose inhema shoko ramwari ndiro chokwadi ndizvo zvangu ndizvo zviri mweya mutsvene unouda here haungafari kuva nawo here ngationei kana wakavimbiswa zvino ngatidzokerei kuna isaya bhuku raisaya ngatiende kuchitsauko 28 chaisaya bhuku raisaya ndima 28 titange ngatitore ndima 8 tione zvakataurwa naisaya makore mazana manomwe namakore gumi namaviri zvisati zvaitika tingataura zvakawanda panyaya iyi kudzoka kumashure chaiko asi tichatanga taona kuti zvakavimbiswa kucheche here izuva ripi rawaifanira kuuya pamazuva okupedzisira panenge paine kuokuora zvinorangarira kuti nzwi riri muuwandu mazuva maviri okupedzisira makore zviuru zviviri zvokupedzisira zvino ndima 8 nokuti matafura avo azara nemarutsi anosemesa hapana pakachena tsvaka kwose kwose nhasi kuti uzviwane tarira pose pose uone kana tava muzuva racho matafura ose hongu vanoenda kuchirayiro chashe uye chinhu chokutanga chavanoita panyama vanotora rof rechingwa kana biskit vochimedura voita chirayiro asi icho chinofanira kugadzirwa namaoko anomweya mutsvene nechingwa chisina mbiriso kristu haana tsvina nezvinonyangadza uyezve chirayiro izvi zvinomiririra iye chimwe chinhu ndechokuti vanopa chirayiro zvidhakwa vanonyepa vanoba vanoputa vanotsenga fodya navose nokuti inhengo mukereke ngazvisaitwa kana munhu akachidya patinenge tichidya pano ari kufema nokuzvinwira kutukwa asingaeresi mutumbi washe kana usingararami upenyu hwacho ngaasatora zvino kana usingadyi zvinoratidza kuti hana yako ine mhosva uyo asingadyi hana chikamu neni jesu akadaro asi matafura ose ashe azare netsvina hapana nzvimbo yakachena teerera kana usiri mufananidzo wanhasi ndiani wachadzidzisa zivo ndiani wachadzidzisa kunzwisisa shoko ndiani achanzwisisa zivo ndiani waangati anzwisise zivo zvakanaka mwari ngaarumbidzwe ndiri mupresbyterian ndiri mumethodist ndiri mupentecost ndiri munazarene ndiri mupilgrim holiness hazvirevi chinhu kuna mwari ingori imwe yamatafura idzi ndiyani wani chaita kuti anzwisise zivo zivo yorudzii yemethodist baptist presbyterian pentecost here shoko rombhaibheri ndiyani wani chaita kuti anzwisise zivo unoziva sei kuti wavanawo chazvitaura manhere chishanu ndizvoka ndiyani wani chaita kuti anzwisise zivo zvinotarisa ivo vakarumurwa pamukaka vakabviswa pazamu vana vacheche vanoti chero ndichienda kuchechi mai vangu vaiva vechechi iyoyo handina chandinopesana nacho mudiwa hama ndiri kuziva kuti izvi zviri kuiswa patevi zvakanaka iva nhengo yechechi yamai vako asi teerera mai vako vaifamba mune chimwe chiedza iwo uri kufamba mune chimwe luther aifamba mune chimwe chiedza wesley akafamba mune chimwe chiedza wesley akafamba mune chimwe chiedza pentecosti ikafamba mune chimwe chiedza asi ndiri kufamba mune chimwe chakawanda nhasi pane chenguva yavo zvino kana paine chimwe chizvarwa chichapfuura chedu shure munguva dzakare zvinhu zvakanga zvakaregedzeka zvakanyanya kwazvo luther aidzidzisa kururama nokutenda zvaingova zvokubudisa vanhu muchikatorike kuti vapinde muchiprotestant kupinda pakuyanana pashoko kururamiswa nokutenda zvakanga zvakaregedzeka kwazvo havana kufamba kubva ipapo kwakauya rumwe rumutsiriro rwajohn wesley rwakavabvisa pane izvi zvikavaunzira kucheneswa kusiya kururama upenyu hwakanaka hwakachena hutsvene vakacheneswa neshoko ramwari hunopa mufaro mumwoyo zvakazunguza zvakanyanya dzidziso yaluther ndokuzouya wapendekosi nokubhabhadzwa nomweya mutsvene zvikatesa zvakare mukugamuchira mweya mutsvene ndizvozvo izvi zvakatanga kuzunguzika zvino zvipo nokudzorererwa uye mweya wamwari wakapinda mukuzara kwezviratidzo namashura muchechi zvikazunguza pendekosti chii tava pedyosa nokuuya kwashe jesu zvokuti mweya waiva maari uri kushanda muchechi uchiita chaizvo zvaakaita ari panyika hazvina kumbovapo kubva panguva yavapostori kusvikira zvino sei maona zvakatanga zvakapamhama zvotetepa 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 chii ichocho choroko rwako ruchiuya pamumvuri runoswedera nokuswedera nokuswedera zvino chii ichocho mumvuri uye aiva chii mumvuri wakristu wesley aiva chii mumvuri wakristu tarira chizvarwa chabilly sunday chichangopera rimwe zuva mutana dr whitney akadzidzisa papurupiti pano wokupedzisira wavakare wakafa ndinofunga kuti akafa ava namakore makumi mapfumbamwe billy sunday aiva norumutsiriro kuchechi dzakatonhora munguva yake akanga asinganyengereri aimira achidanidzira mose mamethodist svikai pakuperera vaparidzi navose mose mabhaptist svikai pakuperera imi mapresbyterian akanga asinganyengereri akanga ari billy graham wenguva ino cherechedzai panguva iyo kereke dzakatonhora dzaiva norumutsiriro chii chakaitika vefull gospel vakanga vaine rumutsiriro vakauya vana bosworth brothers smith wigglethorpe dr price m macpherson vose ava tarirai smith wigglesworth akafa humwe usiku dr price vakafara mangwana racho maava makumi maviri namana aitevera ndakanga ndava kuparidza zvino mazuva angu ava kuswedera hamuchanzwi zvakawanda nezvabilly graham hamuchanzwi zvakawanda nezvaora roberts ndinoona misangano yangu ichiderera konzere chii ndava kumagume echimwe chizvarwa billy sunday navamwe vakatanga sei vakatanga mumashure murumutsiro rwamudi mudi akatanga rini mumashure murumutsiro rwanox nox akatanga rini mumashure murumutsiro rwafine fini mumashure macarivin carivin mumashure wesley nawesley mumashure maruther vachidzika nezvizvarwa zvaiuya panopera rumwe rumutsiriro mwari anomutsa rumwe nokuratidza chiedza chakawanda zvichiramba zvakadaro zvino tava kumagume enguva ino munhu wose kumaguma ake akatarisa kudzoka kwakristu asi pakanga paine zvakawanda zvokutarisa kudzoka kwamajudha nomoto inobhuruka muchadenga nezvimwe zvose izvi zvatinoona nhasi asi tasvika kumagumo tasvika zvino vaiziva kuti chechi yaizowana simba rokuti rishande mairi mabasa mamwe chete akristu nokuti bvute richiswedera padyo napadyo rinotaratidza zvakawanda tora bvute romuti kana bvute riri kure hariratidzi zvakaita muti asi kwapera kwanguva rinoswedera nokuswedera kusvikira muti nebvute zvava chinhu chimwe chete Ndino mweya waMwari wakashanda pasipo kururamiswa nguva yaLuther, kucheneswa nguva yaWesley, rubhabhatidzo rwomweya mutsvene panguva yePentecost.Ndino uri mumazuva okupedzisira uchiratidza nokuita zvimwe chete zvawakaita muna Kristu. Chii ichocho? Kereke naKristu yava chinhu chimwe, uye pazvinongobatana, kubatana kwokupedzisira ichakwira mudenga ichidanidzira. Wesley achamuka, Luther navose vari mumazuva akapfuura. Wokutanga achava kupedzisira, nowokupedzisira achava kutanga, ndipo pachauya kumuka. Tiri panguva yokupedzisira. Teererai, ndizvo zvinoita Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene pakururamiswa maona kamumvuri kadiki kawo. Mweya Mutsvene pakucheneswa unenge wati wandei. Mweya Mutsvene mukubhabhatidzwa nawo mumvuri wakanyanya kujeka. Zvino Mweya Mutsvene pakudzoreredzwa kwounhu hwake pano uchiita zviratidzo namashura sezvaakaita pakutanga. Ori, muchandiita mupengo, mungatotanga zvenyu kudaro zvino. Teerera hama, teerera izvi. Matafura ose azara nemarutsi, hapana nzvimbo yakachena. Ndiani wachadzidzisa zivo? Ndiani wachaita kuti anzwisise shoko? Avo vakarumurwa pamukaka nokubviswa pazamu, kwete vana vadiki, vana vepresbyterian, vana vemethodist, vana vepentecost, vana velutheran, vana venazarene. Anoda munhu akabva pazamu anodya nyama yakasimba. Hezvino zvava kutevera. Nokuti zvinongori chirevo pamusoro pechirevo, pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pomurayiro, pamusoro pomurayiro, apo zvishoma napapa zvishoma. Zvirokwazvo uchataura norudzi urwu navanhu vane miromo yorumwe rudzi norurimi rwokumwe. Akati kwavari, zororo riri pano iyo mungazorodza vakaneta. Pano ndipo panokutonhorera, asi vakaramba kuteerera. Mweya Mutsvene, kana isiriyo nzira yawakauya nayo pazuva rePentecost, zvakaprofitwa mazana manomwe amakore negumi namaviri zvisati zvaitika. Hezvi zvino pazuva rePentecost zvakauya sezvo zvakaprofitwa. Mumwe akati, tinofanira kuchengeta sabata. Handisi kuramba kana kushora chechi yomumwe munhu kana chinamato chake. Asi akati zuva resabata, sabata raMwari ndiyo zororo. Erino zuva rezororo. Iri ndiro zororo, akati kuti muzorodze vakaneta. Ndizvozvi. Amen. Zvichava chirevo pamusoro pechirevo, mutsara pamusoro pomutsara, ndipo pane zororo. Mweya Mutsvene chii? Zororo. Uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Iye chii? Anouya mauri anokupa rugare, chiratidzo chako, munyaradzo wako, wakanyaradzwa, uri pazororo, wakasimbiswa. Wakadini? Chiratidzo, nyika inoziva kuti pane chinhu chakaitika kwauri. Munyaradzi. Chisimbiso, uri pakuzorora. Murevereri wako, kana iwe chimwe chinhu chikaitika kwauri, pane chimwe chinhu chinokurevera nokukasira, waona kukureverera. Mweya waMwari uri kurarama muchechi. Wakaprofitwa zvawaizova chaizvo kana wauya, raizova zororo rokusingaperi risina magumo. Mwari akasika nyika, vaHebheru 4, Mwari akasika nyika akazorora nezuva rechinomwe, ndizvo chaizvo. Zuva ro risere raidzoka pane rokutanga pa akapa izvi majudha sesungano kwenguva yakatarwa, ndizvozvo. Asi vaizorora zuva rimwe chete, voenda kuzuva rokutanga revhiki, votangisa pato zvakare, kutanga zvakare. Haisiyo zororo yakataurwa naMwari. Mwari zvaakasika nyika namazuva matanhatu paakazorora, akazorora kubva ipapo zvichienda mberi, ndizvo chaizvo. Zvakabva zvakwana, haana kuuya zvakare muzuva rorusere kutanga zvakare. Wakanga ungori mumvuri. Zvino uyu wakanga uri mufananidzo somwedzi nezuva. Asi kana zuva rabuda, hatichadi mwedzi. Zvinoonai apa, muna zvakazarwa 11, mukadzi ano mwedzi pasi petsoka dzake nezuva pamusoro wake. Tingatarisa Bhaibheri rose kubva kukavha kuenda kukavha tichikuratidzai, maona. Asi chaiva chii? Asi chaiva chii? Bhaibheri rakati muna vaHebheru tsauko 4, dai Jesu akavapa zuva rokuzorora, angadai mumashure akataura pamusoro paro, angadai akataura pamusoro pezuva rokuzorora. Nderipi zuva raakataura pamusoro pezororo? Uyai kwandiri imi mose makaneto makaremerwa, inini chakuzorodzai. Matiyo 11 ndi Matthew 22. Tarirai zvino taona kuti tichauya kwaari, nokuti iye akati kwa Hebrew 4 uya apinda mzororo la Jesu azorora pamabasa ake enyika samwari akazorora pane ake zvaakasika nyika haana kuzodzokorora basa iri. Kusvika riini? Unosvika riini wakasimbiswa nomweya mutsvene kusvikira zuva rokudzikinurwa kwako? Iro zororo, nyaradzi, murevereri, simbiso, mudzikinuri. Ndava kunzwa kutekenyedzwa kana kuti ndinonzwa kuropafadzwa. Takavimbiswa here hama Branham? Ndinotsikirwa nebhaibheri here? Zvakanaka, ngativhurei kuna Joel tione kuti Joel anoti pamusoro pazvo. Ndinotenda kwazvo neshoko rakaropafadzwa raMwari. Unorida here? Ndinofunga kuti dai pasina shoko handizivi kuti taimira papi. Tiri pana Joel zvino, tiri kuenda kuna Joel chitsauko 2 chaJoel uye chatanga pandima
28.
Joel 2:28, makore mazana masere Kristu asati auya, profita ari mumweya, zvinoteererai.
And it shall come to pass afterwards that I
zvinoshure kwaizvozvo ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose.
Your sons and your daughters shall prophesy.
Vanakomana venyu nevanasikana venyu vachaprofita, vatana venyu vacharota hope, namajaya enyu achaona zviratidzo.
And also upon my servants and upon my handmaids.
Chadururawo mweya wangu pamusoro pavaranda napamusoro pavashandi namazuva iwayo. Kudurura mweya wangu namazuva iwayo.
And I will show wonders in the heavens.
Charadidza shamiso kudenga napanyika, ropa nomoto neshongwe dzoutsi. Zuva richashanduka rima, mwedzi uchashanduka ropa. Zuva guru raJehovha rinotyisa risati rasvika. Zvino zvichaitika kuti ani nani unodana zita raJehovha ucharwirwa. Ndizvo izvi. Chii? Joel. Maona here muna mabasa 2, Petro akatora ndima imweyo. Akati, imi varume vaIsraeri, inzwai mashoko angu. Ava havana kubatwa, ivavo vanhu vakasimbiswa, vakanyaradzwa, vanoshamisa, vanomucherechedzo. Havana kubatwa sezvamunofunga imi, mabasa 2, sezvaichiri nguva yetatu yezuva.
Which is spoke of by Joel the prophet.
Asi izvi ndizvo zvakarebwa nomuprofita Joel achiti, zvichaitika kuti namazuva okupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Chii ichocho? Mweya mutsvene chii? Zvakanaka, zvinongationei zvakare. Ivimbiso kuvatendi ndizvo zvauri. Zvino mweya mutsvene uyu taona kuti chii? Ndipei kanguva. Wakavimbiswa kuna ani kuvatendi? Zvino ngatiende kuna Ruka chitsauko 24 charuka tinzwe kuti Jesu akati chii pamashoko ake okupedzisira asati abva panyika. Ruka chitsauko 24. Muri kunyora? Munganyora henyu muzoverenga mangwana mava nenguva.
Now, Luke 24:49.
Inzwai Jesu achitaura. Pakuguma ava kukwira mukubwinya. Kukwira haano mashoko akataura kuvadzidzi vake. Tarirai, ndinotuma vimbiso yababa. Vimbiso ipi?
The seal. The sign.
Chisimbiso. Chiratidzo. Munyaradzi. Uye zvinhu zvose zvandataura nezvimwe zvakapetwa kasvika churu. Ndinotuma vimbiso yababa pamusoro penyu. Vimbiso ipi? Yakanzi naIsaya yaizouya, nemiromo inokakama nedzimwe ndimi ndichataura navanhu ava, ndichatumira zororo pamuri. Ndichatumira zvakataurwa naJoel kuti, uye zvichaitika kuti namazuva okupedzisira zvanzi naMwari, ndichadurura mweya wangu pamusoro penyu. Ndichatumira kwamuri uye kundudzi dzose, vanhu vose, kutangira paJerusarema, ndichaunza mbeu yaAbrahama pasi pesungano iyi. Ndichasimbisa mumwe nomumwe wavo. Ndichadurura mweya wangu.
I'll send the promise of my father upon you, but tarry ye means wait.
Ndichatumira vimbiso yababa pamuri, asi mirai, zvinoreva kumirira, muguta reJerusarema kusvikira mazadzwa nesimba rokumusoro.
What is the Holy Ghost then? Power.
Mweya mutsvene chizvino simba rinobva kumusoro.
Not power from the bishop.
Kwete simba ra bishop. Kwete simba re church. Asi simba rinobva kumusoro. Simba rakauya sei? Nokuwa nhengo yechechi here? Ndinokupikisa kuti uzviite kuti ndizvozvo. Nokuwa nhengo yechechi here? Kana kukwanisana nomuparidzi? Kwete changamire. Zvinokwa muri makatorike, munoburitsa rurimi muchidya chirayiro chokutanga? Kwete changamire. Rakauya sei? Nesimba rakabva kumusoro. Ngativerenge pamberi chishoma. Ngatiende kuna mabasa 1:8. Vakaungana pamwe chete zvino. Apa vakanga vachitaura nezvaJesu pavakanga vakaungana, vakanga vagadza mumwe kutora nzvimbo yaJudhasi.
But ye shall receive
power. Asi muchagamuchira simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Unowa nhengo yeBranham Tabernacle? Kwete. Unowa nhengo yechechi yeMethodist, yeKatorike, yePresbyterian? Hazvina kudaro muBhaibheri. Idzidziso dzavanhu idzi. Asi muchagamuchira simba kana mukava vaparidzi? Kwete changamire. Muchagamuchira simba kana maita maBachelor of Arts? Kwete changamire. Muchava nesimba kana wava neDD? Kwete changamire. Uchava nesimba kana wabhabhatidzwa nemvura? Kwete changamire. Uchagamuchira simba kana madya chirayiro chokutanga? Kwete changamire. Unoona zvinhu zvakaitwa navanhu. Teererai kuti Bhaibheri rinoti kudii uye kuti Jesu akati. Uchagamuchira simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Mweya mutsvene chii? Simba. Zvino kana izvi zvaitika, muchava zvapupu. Imi vane gumi navaviri chete, pupurai paJerusarema. Muchava zvapupu zvangu paJerusarema, napaJudhea, napaSamariya, nokusvikira kumagumo kwenyika, kusati kwasvikwa nazvino. Zvino wakati areva izvozvo, vachakatarira, akakwidzwa kumusoro mugore, vakasazomuona. Zvino ngativhurei mhiri kwepeji tione zviprofita izvi zvichiitika. Zvino zuva rependekosta rakati rasvika, vakanga vakaungana vose pamwe vane mwoyo mumwe panzvimbo imwe. Uye pakarepo mufudzi akauya, uye ndakanganisa, handina here? Pakarepo muprista akauya paaritari? Kwete. Pakarepo kwakava nokutinhira.
Not just to make believe, it was there.
Kwete kungofungidzira kwaivapo. Kutinira.
A minister was approaching.
Muparidzi akanga osvika pamusuo. Muprista akanga ane chirayiro achibuda munzvimbo tsvene.
There came a sound.
Hakuna zvakadaro. Kwakabva kutinira kudenga. Kwete kufamba-famba kwetsoka. Kwakabva kutinira kudenga sokwemhepo inovhuvhuta nesimba.
Oh my.
Oh, izvoka.
And it filled all the house where they were sitting.
Kazadza imba yose mavakanga vagere.
What is the Holy Ghost?
Mweya mutsvene chii? Pano ndipo pavakawana simba. Apa ndipo pavakanga vakafanira kumirira. Izvi ndizvo zvakaitika pavakamirira. Zvose zvakaprofitwa kubva kuna Genesis zvichikwira kubva kuna Abrahama navakatevera. Uchauya uye waiuya sei? Uye chibereko chaizoitika.
What is it? Promise to the church.
Chii vimbiso kuchechi kuvatendi? Uye kukazadza imba yose mavakanga vagere, vakaonawo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto ndokugara pamusoro pomumwe nomumwe wavo. Vose vakazadzwa nomweya mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nomweya mutsvene. Zvino chazviona nomusi wechishanu manheru, tasiyira izvi pano maona. Ivimbiso kuchechi, vimbiso chaiyo, zvakanaka. Zvino tichaona kuti mumashure mokunge vazadzwa, vakasimbiswa kusvikira riini? Ndivanaani pano vanomweya mutsvene? Ngatione maoko enyu. Vakawanda vanomweya mutsvene kupfuura vasina. Zvinoda kuti muve vamwe vedu, hama hadzanzi. Kana wanzwisisa kuti chii, mweya wamwari unogara mauri uchiita mabasa amwari. Mwari paakambotuma mweya wake pano mumwe wavaranda vake, mumwe wavaprofita vake, mumwe wavadzidzi vake, mumwe wavapostori vake, vairambwa nenyika nguva dzose. Vaionekwa sevanopenga muchizvarwa chose chavaiva. Kunyange Pauro paakamira pamberi paAgripa akati nenzira yavanoti yakatsauka. Kutsauka chii? Kupenga. nenzira yavanoti kupenga boka ra vanhu vasina maturo ndiyo nzira yandinonamata nayo mwari wamadzibaba edu. Ndinomufaro chose nokuti ndiri mumwe wavo. Hong changamire. Ndinofara chose kuti ndiri mumwe wavo. Ndino mumashure mokuuya kwomweya mutsvene wamwari wakaita kuti vadane zvikuru kusvikira vakati zvinhu zvose ndezvavo vose. Ndizvo here? Ini zvangu kuyanana kwakadini? Tinosimba rwiyo urwu dzimwe nguva. Oh, what fellowship! Oh, what joy divine! Ndizvo zvazviri. Vakanga vasina hanya, vakanga vasina hanya nokuti zuva rabuda kana kuti harina. Havana kukumbira zvinhu zviri nyore. Zvino ndichagamuchira mweya mutsvene, vamwe vanhu vakadaro kwandiri vaAbraham. Kana mukandivimbisa kuti ndichava mupfumi mukuru kwazvo, kana mukandivimbisa kuti ndichawana matsime amafuta uye kuti ndichawana migodhi yegoridhe uye ndi maona vanhu vanodzidzisa izvozvo uye vanodzidzisa nhema. Mwari haana kuvimbisa zvinhu izvi. Munhu akagamuchira mweya mutsvene haana hanya kuti anopema chingwa here kana kuti kwete. Hazvina mutsauko kwaari, chisikwa chakanangwa kudenga. Haana chinhu chakamusungirira pano zvachose. Ndizvozvo. Haana hanya chinenge chauya chinenge chisina chero zvazvaita. Rega vasoropodze vaseke. Kurasikirwa nomukurumbira wako. Une hanya yei? Uri munzira yako kuenda mukubwinya. Hareruya. Mazuva ako ari pana Kristo uye uri munzira yako, hauna hanya kuti nyika inotaura chii. Izvo zviri mweya mutsvene. Isimba, chisimbiso, munyaradzi, murevereri, chiratidzo, zvangu. Chapupu kuti Mwari akugamuchira. Inguva iyi yandatora. Ndine maminitsi maserebedzi asara. Zvakanaka. Regai, ndina magwaro akawanda pano. Handifungi kuti ndinoapedza, asi tichaedza zvatinokwanisa.
Ndo
kana munhu azadzwa nomweya mutsvene, zvinokwanisika here kuti kutambudzwa nezvimwewo zvimuite kuti adzokere kumashure? Haazi kuzorasika, anoramba ari mwana wamwari, achangoramba ari. Nokuti wakasimbiswa kusvikira riini? Ndizvozvo, ndizvo zvakataurwa nebhaibheri. Zvino mumashure mokunge vadzidzi varohwa, vakanga vashorwa, vasekwa nokuitwa zvose, vakafunga kuti inguva yokuti vaungane zvishoma. Ngatizaurirei kuna mabasa chitsauko 4 tione kuti chii chakaitika. Izvi ndezvenyimi vanhu munawo kare. Mabasa chitsauko 4. Petro naJohani vakanga varohwa vaiswa muturongo nemhosva yokupodza kunamatira varwere pamusuo wapachechi. Vangano vanozviziva. Paiva nomurume akanga arerepo akaremara makumbo, akanga asingakwanisi kufamba akaremara kwamakore 40. No Petro achipfuura iye akati akasimudza kapu yake kuti apiwe chipo mukapu yake kuti awane chokudya. Petro akaratidza kuti akanga ari muparidzi azero nomweya mutsvene, akanga asina mari. Akati, sirivheri nendarama handina. Maona, akanga asina hanya nazvo, asi akanga ari chisikwa chakananga kudenga. Ndinoshuva kuti dai tine nguva yokumbobata izvi. Munoona, akanga akananga kudenga, akanga akanyaradzwa, akanga aino mweya, aine simba. Akaramba achifamba achiti, sirivheri nendarama handina, asi zvandinazvo ndinokupa. Zvokwazvo murume akati, chii chamunacho changamire? Ndinokutenda. Ndine chimwe chinhu mumwoyo mangu chakatanga mazuva 10 apfuura. Ndakanga ndiri paimba yapamusoro uko, uye pakarepo vimbiso dzose dzakaitwa naMwari. Ndakafamba naJesu Kristu kwamakore 3 nechidimbu. Ndakataura naye tichikukuzva hove. Ndakaita zvinhu zvose izvi, uye ndakamuona achipodza varwere. Akaramba achindiudza kuti baba vari mandiri, asi kana ndaenda vachauya mamuri. Nokudaro handina kuzvinzwisisa, asi iye akati, handitarisiri kuti muzvinzwisise zvinhu izvi iko zvino. Hamunzwisisi zvinhu izvi, ingozvitendai. Handisati ndazvinzwisisa. Uye usandiudza kuti unonzwisisa nokuti haunzwisisi. Nokudaro handizvinzwisisi, handigoni kuzvitsanangura, asi chinhu chandinoziva chete ndechokuti ndinawo. Zvino zvinongati hazvina zvazvinoreva pasainzi. Chokwadi zvinazvo. Tarira magetsi, Benjamin Franklin akatanga kuagadzira, akati, ndazvibata. Haana kuziva chaaiva nacho, asi aiva nacho. Zvinondoda kuti mumwe munhu andiudze manherano kuti magetsi chii. Havasati vaziva kuti chii, asi tinawo. Amen. Izvozvo. Hapana munhu anoziva kuti magetsi chii. Vanogona kuagadzira kuti apenye, kuti abvire, kuti ashande, asi anofambiswa namajenareta, simbi mbiri dzinotenderera pamwe chete seizvi dzinopa magetsi, uye ndizvo bedzi zvavanoziva. Anopa chiedza uye ane simba maani. ndizvo zvakaita mweya wamwari kana une chimwe chikamu ndiwe uye chimwe chikamu ndimwari zviite kuti zvifambe pamwe chete seizvi zvichakuitira chimwe chinhu ndizvozvo zvinopa chiedza zvinopa simba hauzivi kuti chii uye hauzombozivi kuti chii asi unoziva kana wawanawo ndicho chinhu chimwe chete chechokwadi uye ndezvako ndezvako ndiko kupupurirwa ndizvo chaizvo chiedza ichi chinoratidzei ndicho chapupu ndicho chiedza nocherechedza izvi zvino hauzivi kuti chii asi varume ava vakati zvino vakati chinhu chimwe chete chavaiziva tinoziva kuti havana kudzidza mamwe manat munoona somujerimani uya akati ndizvo zvaaiva maona vakati havazivi uye havana kudzidza asi vakanga vaine murauri uya muvezi uya ikoko anonzi jesu ndinokuudzai nokuti vari kuita zvinhu zvimwe chete zvaakaita ndizvo zviri mweya mutsvene ndijesu achirarama murauri asingazivi chinhu muvezi kana ani muparidzi asingazivi kana umwewo zvake munhu asingadi kuziva zvinhu zvenyika uye oregedza jesu achipinda maari mweya wamwari chisimbiso munyaradzi haana hai anomukurumbira chinhu chaanoda chete ndimwari mwari paakanga ava kuisa urongwa akati imi mose varevhi ndakakudanai ndikakuitai vaprisita zvino hama dzenyu dzimwe dzose vane ndudzi gumi navaviri vamwe gumi nomumwe vachakupai chegumi kana wawana matengu mapfumbamwe amaapurosi ipa dengu rimwe kuvarevhi pamunotinha makwai enyu mudanga tora gwai regumi handina hanya kuti idiki kana iguru kana rakakora kana risina kunaka nderomurevhi zvino varevhi kana mawana zvose izvi mopavo chegumi kuna she muite chipiriso chokuzunguzwa nechokupa zvipiriso zvakasiyana munopa chegumi kuna she akati mozisi chikamu chako ndini zvangu akati ndiri chikamu chako chinokugutsa zvino ndizvo zviri mweya mutsvene kuchechi nhasi sirivheri nendarama handina asi ndine chikamu chinogutsa hareruya zvedzidzo handikwanisi kuverenga bhuku iri asi ndine chikamu chinogutsa zvakanaka dhigiri roudhokotera handina kana phd kana ld kana chimwe zvacho asi pane chandinacho chikamu chinogutsa ndicho chinhu chandinoda ndicho chinhu chinodikanwa namwari kuti uve nacho racha zvimwe zvinhu izvi kure mukurumbira nazvose uye utore chikamu chamwari chinogutsa nokuti zvose zvaunazvo zvenyika uchazvisiya pano kana woenda asi kana une chikamu chinogutsa chinokuendesa kudenga zvisina kupokana tinogara tichitora insurance nhasi kupa vamariro ngatitore chikamu chinogutsa chamwari tiwana anotikwidza kudenga pachinhambo chaanotiviga munoziva zvose zvinoshanda varegedzwa vakaenda kunowo kwavo kwete kumuprisita maona zvakaratidza kuti vanawo vakanga vasingadzokeri shure kune zvinhu zvakare zvakatonhora zvokunge itawo kwete kudzokera kundoti zvinotarisai zvavakatiita kwete kwete vakanga vainewo kwavo vakanga vari gumi navaviri asi vakanga vari boka ravo rakakwana vanhu vashomanana varegedzwa vakaenda mumashure mokuvarova nokuvatyisisira vakati kana mukapapatidza muzita rajesu zvakare kana wao ndanga ndichireva zvakanaka ndizvozvo maona kana mukaparidza muzita rajesu zvakare kana mukaita sei tinokubatai uku kutyisira kukuru ngatiende kune dzimwe hama dzedu ndiyo nzira mune simba mukubatana mukubatana mune simba vakati ngatiende kune dzimwe hama dzose tione kuti tingaitei vakaungana pamwe chete vakataura zviitiko zvakasiyana-siyana varegedzwa vakaenda kunowo kwavo vakandovaudza zvose zvakanga vaudzwa navaprisita vakuru navakuru ivo vakati vazvinzwa vakadana kuna mwari nomwoyo mumwe toteererai zvavakataura mutarisei mutarisei havana kudzokera kundoti chimwe chinhu kana chimwe ishe ndine urombo vakanga vatoponeswa vakanga vakazadzwa nomweya vakanga vaine upenyu husingaperi vakadana nomwoyo mumwe vachiti tenzi ndimi mwari amen tinofarira izvi hama pamwa ndinozvida ndimi mwari tinozviziva makaita matenga napasi negungwa nazvose zviri mukati mazvo makareva nomuromo womuranda wenyu dhavhidhi muchiti zvinotarisai vanozodzoka voti zvino hatisi noenda ikoko mudoti zvakanaka zvinoishe zvinomirai zvishoma apa vari kunyanya kundiseka haana kutaura kuti vachadaro here vose vanorarama mutsvene muna kristu jesu vachatambudzwa zvino munoziva mukuru wangu akandiudza kuti kana akandibata ana kutaura kuti vachataura izvozvo here ndinomunoziva vakandiisa pakutongwa rimwe zuva nokuda kwazvo haana here kuti muchaunzwa pamberi pamadzimambo navatongi nokuda kwezita rangu usafunganye zvauchataura nokuti hausiriwe unotaura ndakazoona zvichiitika nezuro mweya mutsvene unogara mauri ndiye achataura maona iye ndizvozvo zvakanaka usafunganya zvauchataura henzine nomuromo womuranda wenyu dhavhidhi makati vaedheni vakaitireiko hasha navanhu vakafungireiko zvinhu zvisina maturo madzimambo enyika akamuka navabati vakaungana pamwe chete kurwa nashe nakristu wake nokuti zviro kwazvo ishe vachimukira mwana wenyu jesu wamakazodza herode napondius pirato navaedheni navanhu vaisraeri vakaunganira kuti vaite zvose zvakanga zvatemwa noruoko rwenyu napakufunga kwenyu kuti zviitwe o zvangu ndinozvida izvi ishe vari kuita izvo zvamakataura kuti vachaita bhaibheri rinoti kudini namazuva akupedzisira kuchauya vaseki vane nharo vanozvitutumadza vanoda mufaro kudarika mwari vasingadi kuyanana vanochera vamwe vasingazvidzori vasingadi zvinhu zvakanaka vanomufananidzo bedzi wokunamata mwari asi vachiramba havana kumbogamuchira simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu vano mufananidzo bedzi wokunamata mwari asi vakarasha simba rako ufuratire vanhu ava ndizvo zviri mweya mutsvene maona zvakatemerwa kuitwa zvino ishe inzwai kutyisira kwavo mubatsire varanda venyu kuti vataure shoko renyu vasingatongotyi ndinofarira izvi bvisa kufungidzira unyatosimba notarisa apa kuti titaure shoko renyu mutambanudze ruoko rwenyu kuzoporesa hama madhimoni haafi nomweya mutsvene haufiwo maona mutambanudze ruoko rwenyu kuzoporesa nezviratidzo nezvishamiso zviitwe nezita rajesu mwana wenyu mutsvene muri kuona zvaari kuitira nharo pamusoro pazvo hamuoni here vari kuita zvimwe chete nhasi asi hazvibetseri kana chinhu chimwe zvacho zvino vakati vanyengetera nzvimbo yavakanga vakaungana pairi ikazunguzwa vakazadzwa vose nomweya mutsvene uye vakataura shoko ramwari vasingatyi zvangu vakawana chimwe chinhu pavakakwira pamba yapamusoro havana here vimbiso yakati ndizvo zviri mweya mutsvene kukupa kushinga kukupa kunyaradzwa kukusimbisa kukupa chiratidzo teererai ndinoshuva kuti dai tiine nguva taiona nezvafiripo kusamariya muna mabasa 8:14 kune mose muri kunyora vakanga vagashira mufaro mukuru vakanga vaine kupodzwa kwakanyanya asi vakanga vabhabhatidzwa nezita rajesu kristu zvakadaro vakatumira kujerusarema kundotora petro akauya akaisa maoko pavari zvino vakagamuchira mweya mutsvene mabasa 8:14 kumahedheni kwaivo nomumwe ainzi Cornelio waiva munhu akanaka aibvisa chegumi achivakira vanhu masinagogi achiremekedza mwari achitya mwari murume akanaka mupresbyterian akanaka mumethodism baptist chero mumwewo maona murume akanaka kwazvo asi rimwe zuva mwari akati murume akanaka nokudaro chamutumira kumusangano ndoda kuti muparidzi wangu aendeko andomuudza pamusoro pazvo zvakanaka akaona chiratidzo tikati enda kujopa ikoko uchaona mumwe anonzi simoni musiku wamatehwe asi pano mumwe simoni petro imomo uya naye kuno achakuudza nzira nokuti akagamuchira chimwe chinhu zvino petro amirepo iye Cornelio achida kuti anamate muparidzi aida kudaro petro akati simuka ndiri munhu sewe zvino petro achiri kutaura mashoko awa okuti vakaenda sei vakatanga kuzvinhu zvimwe chete zvandiri kutaura kuti mwari akavimbisa sei kudurura mweya mutsvene achiri kutaura mashoko aya mweya mutsvene wakauya pamusoro pavo hongu ndizvo zviri mweya mutsvene kuti unopiwa ani chokwadi zvino vose vakazadzwa nomweya mutsvene zvino cherechedzai kuvaefeso paiva nehama yechibhaptist pakutanga waiva gweta rakangwara murume anoziva achiziva murao murume wembiri mudzidzi rimwe zuva akaverenga bhaibheri akaona kuti kwaizouya mumwe nezita ramesiyas zvino paakaita izvi zvino akatanga kunzwa zvajesu iye akati ndagutsikana zvino ndinopupura pachena kutenda kwangu kuti jesu ndiye kristu mwanakomana wamwari akanga ari mubhaptist chaiye akati ndinopupura pachena kuti jesu ndiye kristu ainyanya kuzviita kusvikira mwari amudana kuva muparidzi mwari anotaura nguva yose kumwoyo wakatendeka zvino paiva nomukuru aigadzira matende aiva nezita rokuti akwira naprisira murume nomukadzi vakanga vari vagadzirwa matende mabasa chitsauko 18 inokuudzai pamusoro pavo Vakanga vari shamwari dzaPauro. Vakanga vakashira mweya mutsvene pasi pamaoko aPauro nedziso yake. Vakanzwa kuti kuno rumutsiriro vachibva vaendako. Kwakanga kune vanhu gumi kana gumi navaviri vaiuya kumusangano. Nokudaro akaenda kundoona akanzwa muparidza achiparidza nokuperera kwomwoyo. Akati munozivei ndinofunga kuti angateerera kuchokwadi. Zvino musangano wapera akamudana parutivi seri kwetende akati, tarira tine hama diki pfupi ane mhino yakakombama uye asi kana auya kuno achakudzidzisa shoko ramwari zvakajeka. Nokwapera nguva Pauro kanga ari mujeri panguva imwe chete iyi. Nzvimbo yakaipisa kuvaparidzi vamazuva ano haisi here? Asi akanga ari mujeri ishe vakamuisamo. Zvino mumashure mokudengenyeka kwakazungudza jeri akatora mutariri wetorongo nemhuri yake akavabhabhatidza vose nezita rajesu akabva akayambuka mhiri. Vakanga achangobva kubudisa dhimoni mumusikana aiuka. Uye zvino varidzi vomusikana vaiwana mari zhinji nokuda kwokumusikana uyu. Pauro akanga afungura basa iri nokudaro zvino vakamuisa mujeri. Ishe akadengenyesa jeri nokuti akanga aine vanhu vaifanira kunzwa chokwadi. Haukwanisi kusunga shoko ramwari pane kana ukaita sei haukwanisi, hazvikwanisi kuitwa. Nakauya kwaiwa nomurume uyu akwira naPrisira zvichida vaidya masangweji. Pakarepo mushure mokudya masangweji vakati tichaenda kurumutsiriro. Pauro akagara kumashure akabata hembe yake achiteerera kumuparidzi wechibhaptisi achiparidza. Akati zvakanaka zvaunoparidza asi pane zvimwe zvakawanda. Akati ndinoda kukubvunzai mubvunzo Dr. Poros. Makagashira mweya mutsvene here kubvira pamakatenda? Oh, akati hatina kumbonzwa nezvomweya mutsvene. Ko munorevei kana muchiti mweya mutsvene? Tiri mabhaptisi. Akati munoziva sei kuti muri mabhaptisi? Maona? Zvino takabhabhatidzwa tinoziva rubhabhatidzo rwaJohani chete. Akati rubhabhatidzo rwake rwaiva rwokutendeuka achiti tendai kuna iye aizouya iye Jesu Kristu. Zvino vakati vanzwa izvi vakabhabhatidzwazve muzita raJesu Kristu. Pauro akaisa maoko ake pamusoro pavo mweya mutsvene ukauya pavari uye vakataura nendimi vakaprofita. Akati ani nani? Zvino tinozviita sei? Ndoda kukuudzai chimwe chinhu zvinondi uye tava kuvhara nokuti ndakuudzai kuti ndichakasira kuregerai. Munoziva kuti mweya mutsvene chii? Gwaro rokupedzisira manhero ano ndine rimwe dzasi pano asi tochingozvisiya. Ngativhurei kuna vakorinde yekutanga chitsauko 12. Shure kwazvo toverenga izvi uyezve tozovhara. Zvakanaka, vakorinde yekutanga chitsauko 12. Vangani vanotenda dzidziso yapauro? Chokwadi, akati kuvaGaratiya 1:8, kana ngirozi ikadzidzisa zvakapesana neizvi ngaive yakatukwa kuzoti muparidziwo zvake. Kana ngirozi ikabva kudenga ikadzidzisa zvakasiyana neizvi ngaive yakatukwa. Maona, usava nechokuita nazvo. Notarisai apa, vaKorinde yekutanga tsauko 12. Vangani vanoziva kuti tinofanira kuva muna Kristu kuti tikwanise kuva mukumuka, nokuti mutumbi wake ndiwo wakavimbiswa kumutswa naMwari. Hapana imwe nzira, hakuna imwe nzira kana uri kunze kwaKristu. Unogona kutarisa kumashure uku wotenda maari woti chokwadi ndinotenda maari ndiye mwanakomana waMwari. Zvakanaka hama yangu, ndakagadzira kubata ruoko kana wataura izvozvo. Ndinotenda maari, ndichamupupura somuponesi wangu. Zvakanaka, asi hausati wava maari. Ndichakwazisana nomuparidzi, ndichareurura zvivi zvangu. Kunyange zvakadaro hakuziko kuva maari. Zvinotarisa, ona kuti Pauro akati kudini kuti tinopinda sei muna Kristu. Uchazivikanwa sei kuti wakadzingiswa? Abrahamu akapiwa chiratidzo. Teerera kuna vaKorinde yokutanga chitsauko 12. Ngatitange pandima 12.
For as a body is one,
nokuti somuviri uri mumwe une mitezo mizhinji nemitezo yose yomuviri, nyangwe iri mizhinji, muviri ndomumwe chete, wakadarowo Kristu. Haana kupatsanurwa mumwe. Teererai, nokuti nechechi imwe, vangani vari kuverenga neni, nokukwazisana maoko kamwe nemvura imwe, nopano mumwe akakanganisa. Nokuti mumweya mumwe mukuru here? Maona, ndiwo mweya mutsvene zvino, munoona. Mumweya mumwe isu tose takabhabhatidzwa mumuviri mumwe, kana tiri vaJudha kana vaEdheni kana varanda kana vakasununguka. Isu tose takanwiswa pamweya mumwe. mutumbi wa Kristo mweya mumwe apo nengo imwe na imwe kubva pa Pentecost kusvikira nguva ino vanonwa waini itsva mweya mutsvene mumwe uchiunza zvibereko zvimwe chete. Tinozviita sei? Nomweya mumwe, musuwo wakazaruka wamwari, mweya mutsvene chii? Musuwo wamwari wakazaruka, chiratidzo, chisimbiso, munyaradzi, murevereri, kupupurirwa, kuzorora, rugare, runako, kupodzwa, upenyu. Musuwo wamwari wakazaruka kuzvinhu zvose izvi. Musuwo wamwari wakazaruka kuna Kristu anova ne Mwari akaratidza kuti akamumutsa Jesu kubva kuvakafa. Naizvozvo vakafa muna Kristu Mwari anovamutsa naye pakumuka. Musachemedza mweya mutsvene wamakasimbiswa nawo muna Kristu kusvikira zuva rokudzikinurwa kwenyu. Vangani vanozvitenda? Kristu chii? Mweya mutsvene chii? Hachisi chimwe chinhu chinosekwa navanhu. Chinhu chinosekwa navanhu, asi kwete nomutendi. Kumunhu asingatendi, ndinotyo kuti dai ndanga ndiine mavhiki maviri kana matatu, ndoda kuti mangwana manheru ndikuudzei kuti chii kuna vasingatendi. Regai ndimbokuudzai nokuchimbidzika kwekanguva. Chiseko, musungo, chigumbuso, rufu, kupatsanurwa naMwari nokusingaperi. Handitokwanisi kunyatsofunga zvauri kune vasingatendi. Rangarirai kuti mvura imwe chete yakasekwa nevasingatendi ndiyo yakaponesa Noa nemhuri yake. Mumwe chete mweya mutsvene uri kusekwa navanhu vachiti kupenga iboka risingazivi chinhu upenzi. Ndicho chinhu chimwe chete chichabvuta chechi nokuenda nayo musoro mumazuva okupedzisira zvichiunza kutongwa kuna vasingatendi. Ndizvo chaizvo, ndizvo zviri mweya mutsvene. Vakaropafadzwa vano, regai nditaure izvi nokuperera kwomwoyo wangu. Vakaropafadzwa vane nzara nenyota yavo, nokuti vachazadzwa. Mangwana manheru tichataura pamusoro pokuti unoita sei kana wauya. Zvino vangani muno vangada kugamuchira mweya mutsvene uye vachida kuti mumwe avanamatirewo kuti vaone chiedza? Munoziva kuti chii? Zvino mangwana manheru tichaona kuti unoita sei uye usiku hunotevera kuti unogamuchira sei. Tozoda vanhu mukati vakadzidziswa kuti vapinde mudzimba vagaremo kana zvichitora Krisimasi yose ndizvozvo kusvikira mweya mutsvene wauya. Tichazviparidza nenheyo yeBhaibheri. Tichazviparidza togamuchira sezvakavimbiswa naMwari uye kuuya kwawo pakutanga. Ndiyo nzira yatinoda pano kuti tiite. Hazvina mutsauko kuti zvimwe zvinoti kudiri. Shoko raMwari rine ukuru mukati momwoyo wangu, ndizvo chaizvo. Zvino ndinoda zvandakagadzirirwa naMwari. Kana paine zvimwe zvakawanda zvazarurai denga Ishe, nokuti mwoyo wangu wakazaruka kwazviri, ndizvo chaizvo. Vanaani vanouda? Simudzai maoko muchiti, ndinamatirei? Muri ipapo rambai makasimudza maoko. Baba vedu wokumusoro kudenga, tadzidzisa nguva yakareba, asi mweya wenyu uri pano. Vana maoko asimuka mudenga zvino, uye vanoziva kuti chii. Vanoziva kuti mweya mutsvene unorevei. Nonamata Mwari kuti musangano uno usati wapera, ruoko rwose muno ruchasumuka vachiti vaugamuchira. Zviite Ishe, zviite Ishe. Tinovanamatira, tinokumbira imi kuti muvaropafadze nokuvapa zvido zvomwoyo yavo. Tarisai maoko avo Ishe, vanokudai, vanouda. Vanoziva havangaendi mangwana usiku kana mandibatsira Ishe. Tinogona kuzviratidza namagwaro kuti havakwanisi kuva mukubvutwa vasinawo. Nokudaro ndinonamata Baba kuti muvape nzara nenyota vagozadzwa. Ndinovapira kwamuri zvino Baba, uye vapei maropafadzo awa sezvo tichikumbira muzita raJesu. Amen.
I love you.
Toda kutaura izvi tisati taimba zvakare. Ndinoda kusangana neboka ravaparidzi mumba muno nechishanu usiku musangano usati watanga maona shanu manheru. Munoona zvandiri kuda kuita kuratidza kuti chii kuti tinosvika sei pauri uye kuti tinouremekedza sei. Nauzouise bofu uchingofungidzira zvimwe icho chikonzero ndisina kukumbira manheru ano. Ndoda kuti muzive kuti chii ivimbiso, simbiso, nyaradzi nezvimwewo. Zvino mangwana usiku uye usiku hunotevera chatanga kubva ipapo kusvikira wauya. Hazvina mhosva kuti zvinotora nguva yakareba sei tinogara kusvikira wauya. Chenesai mwoyo yenyu, haambohudururi pamwoyo yakasviba. Chenesei, gadzirirai iye anozozviita. Mufudzi achangobva kuti tawirirana kuti mangwana manheru tichatanga na 7 panzvimbo yahalf 7 uye zvichandiita kuti ndipedze nahalf 8 pano kupedza nahalf 9 na 7 kuimba kuchatanga nenguva dza 7 mangwana usiku ndozoparidza nahalf 7 ngatitore mahengichefu edu tiasimudzire kwaari. Rega maitiro awakajaira. Zvakanaka mufudzi wenyu hama nevhu achiuya zvino.